Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaniki mangwana vavhirisa padandemutande ravo retwitter kuti hurumende nhasi yatambira nhomba idzi kubva kuchina uye dzimwe nhomba dziri kusvika mangwana. Nhomba idzi dzasvika panguva iyo hurumende iri kukundikana kubaya nhomba vanhu vanenge vaenda kunzvimbo dziri kubayiwa vanhu nhomba. Bazi rezveutano mudunhu remashonaland west rinoti riri kutadza kubaya nhomba pamwe nekupa vanhu dzidziso yezvechirwere checovid-19 kunzvimbo dziri kure nekuda kwekushaya zvekufambisa. Mukuru anoona nezvedzidziso yeutano mudunhu remashonaland west Dr. George Kampondo vaudza Studio 7 kuti dunhu ravo redambudziko rekushayikwa kwemotokari dzekushandisa muzvirongwa zvavo.
Saka takutove nemamobile teams ari kutoenda azvitevera kunobaya vanhu ivavo, zvototi demand yakatowandisa. Isu manpower dzevedu titashoma, especially manpower nenyaya dzekufambisa motokari dzacho dzemateams ari kubuda out.
Bepanhau rehurumende reHerald razivisa nhasi kuti bazi rinoona nezvekupinda nekushandiswa kwemishonga munyika reMedicines Control Authority of Zimbabwe rakabvumidza kushandiswa kweimwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 yeJohnson and Johnson inogadzirwa nekambani yekuAmerica. Nhomba yeJohnson and Johnson ndiyo nhomba yechishanu kubvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Dzimwe nhomba dziri kushandiswa dzinosanganisira Sinopharm neSinovac kubva kuChina, Sputnik V kubva kuRussia pamwe neCovaxin kubva kuIndia. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kubvumidzwa kwenhomba yeJohnson and Johnson chinhu chakanaka chaitwa nehurumende sezvo zvichapa vanhu mukana wakakura wekusarudza nhomba dzavanoda.
Zvokugamuchirwa kwenhomba yeJohnson and Johnson zvazoitwa nehurumende izvi ndozvatagara takatarisira. Tazitogadzirisa kuti kuvapindwa nei kuvari kuramba rubetsero rwakadai. So izvi zvichapa vanhu mukana wekuti vasarudze dzimba yavanoda, choice yakakosha. Uyezve zvichapa masaendisti mukana wekuti vaongorore kuti nhomba iri kushanda zviri nani kudarika dzimwe ndeipi. Tinokurudzira iva vakava mapoliticians kuti vasangokambira kambira zvese, ngavape nyaya yekumasaendisti vaongorore kuti nhomba iri kushanda kudarika imwe ndeipi. Kusvika parizvino hatisimboziva kuti protection yatinowana kusinopharm Sinopharm yakakura sei.
Utano rakazivisa kuti vanhu zana nevanomwe kana kuti 107 vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, izvo zvasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zvitatu nemazana maviri ane makumi masere kana kuti 3280. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana manomwe nemakumi matanhatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana nechimwe chete nemazana manomwe ane gumi nemumwe chete kana kuti 101,711. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vainge vave miriyoni imwe chete nezuro mazana mashanu ane makumi maviri nezviviri nezana nemakumi mashanu kana kuti 1,522,150. Zimbabwe ine vanhu mamiriyoni gumi nemana vanokodzera kubayiwa nhomba yecovid-19. Vanhu vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nezvina nemazana matanhatu ane makumi masere nevashanu kana kuti 694,685. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe yashandisa nhomba mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri negumi nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nezvishanu kana kuti 2,216,835 doses. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.